isusu tinotarisira kuti upfumi hwangu upfumi hwavatema hunofanira kunge huri kuvatema. Kutambudzikawo kana kusina tambudziko vanofanira kunge vachiongorora zvinhu zvavo vazvigadzirire. Ndinovimba kuti nekudzidza kwatinoita tadzidza kuti upfumi hwedu hunochengetedzwa sei, hunowanda sei, semaonero andinoita kudzoka kwakaita nyika kana kuti nzvimbo yekurima minda yedu yakapa vanhu vakawanda vatema. Zvinoreva kuti taane mazana akazanirana chose angasina pekurima kare vawane pekurima. Ngoo ravo ringave diki nguva ino, asi ndinovimba kuti vari kudzidza vachava nyanzvi dzekurima. Tinobatsirana, vanhu vose vamunoziva vava kugona kurima kune dzimwe nyika vakatanga kure kure vachidzidzira kusvika vazvigona. Nesuwo tinayo pfungwa kuti tiite saizvozvo, asi handi taviri chirongwa chavo chokuti tisoga tine urongwa hwakanyanyisa kupuwa mwese nyika ino yatinogara kwete. Urongwa hwagara huripo kuti vanotivenga tinozvisa kuti vanotivengere, asi nerimwe zuva chaona kuti urengo rwavo rwatipa shungu kuti tishande nesimba tigobudira tigovaratidza kuti tinozvikwanisa.
Asika vanhema, vamwe vanoti chirongwa chenyu ichi chiri kubatsira vanhu vashoma shoma zvikuru veruzhinji vachidya nhoko dzezvironda.
Hongu vangangoda pamusana pekuti takatarisana isu kazhinji vanenge vachitarisa mumatrajectory, asi mukatarisana pakugova kweminda munoona imi kuti vanhu vakawana minda vakawandisa kazhinji. Taimbonzwa vachigunun'una vachiti aiwa vanhu vose vakawanda vakawandisa, uyezve nekuti vakawandisa havana chavanobura. Tikati aiwa, vachiri kudzidzira vachazviwana vachazvigona. Saka ndinoda kuti ndikuzivise kuti kwete vanhu vakawanda chirongwa cheminda vakawandisa chose, zvokuti tikabatana pamwe chete tikakwanisa kushandisa minda iyo mvura ikanaya zvakanaka sezvayakaita gore rino zvairi kuita. Karamba yakadaro muchaona kuti kukohwa kwedu kunenge kwakatinakei.